isotino ziwa kuti State Procurement Board ndo yakapa directive kuzeke kuti kambani ye Lacton Group Limited yoku China inofanwa kunge iri iyo ina tender yoku supply ama biometric voter registration kits. ZANU-PF tinoziva kuti vanogara vachitaura kuti ivo vanosahwira makare makare usahwira hwemandorokwati nenyika yechina kunyanyanyanya necommunist party yekuchina. Saka isu tinoona kuti Lacton Group Limited apa tirikuona ruoko rwemikuru.
Asi kava Gutu, iyo kambani yeLaxton imwe yemakambani akanga akakomekedzwa neUnited Nations inove yamaikurudzira kuti inge ichipindira munyaya dzekusarudzwa kwekambani. Chii chazoshata apa?
Isu tikangoti tine intelligence uchenjeri hwatinowanawo sebato zvimwe zvokuti hazvingataurwi panhepo, asi uchenjeri hwatinowana intelligence yatinowana ndeyekuti vezek vakaona kuti zvinove tanyore kuti vazobata nekambani yeLaxton nokuti inobva kuChina. Vachiona ivo kuti zvinotinetsei kuti vazobata nekambani inobva kuGermany iyo yeDemalog identification system, kunyanyanyanya kana kuti maringe nenyaya yekuti ZANU-PF hurumende yeZanu nebato rake reZanu rinosahwira wakasimba necommunist party yekuChina. Saka vakaona kuti kana pane mikiribidi yavari kuronga yavari kuda kugadzirisa, kana pane mikuvhu pati 2 yavari kuda kuronga, zvaizonyanyonetsa kuti varonge vachishanda neDemalog identification system.
Saka imi muri kukurudzira here kuti vanhu vasashandisa michina iyi? Zvii zvamuri kukurudzira?
Vanhu ngavarejiste muwandu hwavo. Toda kuti maZimbabweans muno muZimbabwe nemi muri ikoko mhiri kwamakungwa nevamwe vari kupi nekupi zvako, Vanuatu, Australia, New Zealand ngavauye varejiste panongotanga iyo iprocess yokurejista. Takaona isu muzvirongwa zvedu nekuronga kwedu neintelligence yatinayo kuti zvinozonetsa vezeki kuti vashandiswe nehurumende yeZanu kuti varege election kana vanhu vakavhota vanohuwandu.